Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 6 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Amunanga gwaoye. Ipipe. Ipipe. Ipipe.
Vechidiki vebato rezanu PF vanofora muHarare nhasi vachiti vari kuda sarudzo dzine runyararo pamwe nekutsigira mutungamiri wenyika. Nasi tirikunzwa zvinofungwa nevanhu kuti zvichabuda musarudzo matunhu ekumatebeland nebulawayo Hurumende inoparura banga idzva richange richibatsira vanhukadzi munyika yose senzira yekusimudzira madzimai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato rezanu PF vafora muHarare nhasi vachiti vari kuda sarudzo dzine runyararo pamwe nekutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakati vari kuda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mnangagwa oye! Ipipe! Ipipe! Ipipe!
Zviuru nezviuru zvevechidiki vebato rezanu PF zvaungana paRobert Mugabe Square nhasi pazvatangira kuratidzira zvipinda pakati pedhorobha zvichiimba zvakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvichiti zvinoda kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzichaitwa zviri pachena uye murunyararo sezviri kutaurwa nemutungamiriri webato razvo uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Varatidziri ava pavadzoka mudhorobha vachinoungana zvakare paRobert Mugabe Square mutungamiri wevechidiki muzanu PF muprovhinsi yeMashonaland Central vaGodfrey Tsemengamu avo vanga vari mumwe vanga vachitungamira urongwa hwanhasi vati MDCT inofanirawo kubuda pachena ichitsigira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe pasina mhirizhonga Mukuru weboka revechidiki mubato iri rezanu PF Youth League vapupuraito garepi vatsinhirawo zvataurwa navatsenengamu vachiti havasi kuda sarudzo dzine mhirizhonga sezvo vachiti vanoziva kuti sebato vakatokunda kare musarudzo dzegore rino vakati sarudzo idzi dzichangoitirwa murau chete
tinoenda kunovhota hapana hondo inodiwa pepetu pepetu tinodii pepetu pepetu vamunangagwa vopinda muofisi vamunangagwa tinoda kuti vapinde muofisi nemhaka yei vatiwidzira peace vatiwidzira economic development vatiwidzira unity muzanu PF vamunangagwa vakare vanotida izvi samayouth
Mumwe wevechidiki muzanu PF vatapadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti kuratidzira kwavaita nhasi hakunei nekuratidzira kwakaitwa nezuro nevemapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance avo vanoti vanoda kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ivandudze mashandiro ayo pamwe nezvimwe zvinoita kuti sarudzo dzive dziri pachena vamugwadi vati kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance hakuna zvakunobatsira
tsamatsama revanhu rakauya kutambira president kuchekutu kusati tatatsaka marali asi nokuda kwokuti vavhunduka chaunga ichi vava kuda kutsvaka zvatingati zvikonzero zvekutaura zvati election vakurohwa vakuda kutsvaka kuti ha kana tazochwa election mangwana tongoti konga kusina maelectoral reforms chiri pachena ndechekuti chinhu chaendechi election raendechi munangaga waenda nechinhu ZANU-PF yaenda nechunhu vakutsvaka zvikonzero zvekuti kana vazodyiwa election vozoti takadyiwa nekuti kwakusina mareforms
asi munyori muboka revechidiki muMDCT inotungamirirwa navanelson chamisa valove moch inoputsa vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vachida sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena kuratidzira kwaitwa nevechidiki vezanu-PF hapana chakunobatsira kana zvinofanira kugadziriswa nezeki risina kugadziriswa
musiyano uripo ndewekuti kuratidzira kwedu isusu kune zvinangwa kana kuti kune zviripo zvinogona kubatika zvinenge zvichitaurwa nezvazvo pane kuti vanhu vanongopinda mumugwagwa kungoratidza kuti vari kumufarira kana kunakidzwa nemutungamiriri wavo isusu patakapinda mumugwagwa nezuro nyaya yedu yakanga iri yekuti taiva nezvinhu zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichigadziriswa zvatinosvira kuti zvigadziriswe kuti munyika mugozoitwa sarudzo dzakanaka nekuti
kunyange hazvo ZANU-PF yanga ichiforera runyararo paungana vechidiki vebato iri paRobert Mugabe Square pamboita bata murefu bata mupfupi vanhu vachirwira zvipfeko zvebato iri izvo zvanga zvigoverwa pachiitiko ichi zvaita kuti vamwe vabharura nembatya dzavanga vakapfeka ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni avo vanovewo nhengo yemubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission nyika yatarisana nesarudzo. Mapato anopikisa kusanganisira ari pasi peMDC Alliance nechimwe chikwata cheMDC chinotungamirwa naDr. Thokozani Kupe anoti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC. Asachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti ZEC yakazvimirira uye iri kuita zvose zvakakodzera kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi tabvunza vamakoni kuti vanombosumawo here hurumende neZEC zvichemo zvavo.
KuZEC zvakasvika kakawanda nenzira dzakasiyana siyana misangano inoitwa neZEC nemapato ezvematongerwo enyika asi nyange kuhurumende zvakasvika muruzhinji tiri kungowana mikana yese yekuzvishambadzira tiri kuzvishambadzira zvakasimba asi ndine urombo kuti tinoita setiri kutaura nevasinganzwi vakatsokodzera nzeve dzavo nedonje kuti vasanzwe zvatiri kutaura izvi mafambisirwo ari kuitwa kunyorwa kwevavhoti iyo EBVR iye zvino tiri pakati pekutarisa kuti varimo ndevapi hakuna kuuya vimbiso kubva kuZeki kuti munhu akaona zita rake risina kunyorwa zvakanaka danho rineiri akarigadzirisa achazowana here mukana wekuona kuti zvechokwadi ragadziriswa asati apinda pazuva rekuvhota hakusi kutaurwa vimbiso idzodzo iwaya mazita aya kunyorwa kwaakaitwa gore rakapera nekutariswa kwaari kuitwa iko zvino akachengetwa nani akachengetwa papi achafambiswa nani kubva paari kusvika kwaachazonochengetwa kudura renyika yese yavari kuti national database zvese izvozvo hazvina rujeko achadhinga magwaro ekuvhota maballot papers ndiani vakaramba kudura ati ari kupi havadi kutaura vanoti ndezvedu tega hakupindire vamwe vanhu vekunze senyika ine kusawirirana kwakakomba kwauya makore nemakore dai vanga vachida kugadzira shanduko chaiyo ndokwavanga dai vakatanga kutsvaga mushandira pamwe ava vangwena vari kupepereka nyika yese vachiti we are open for business tinoda mawirirano havasati vatanga kutsvaga mawirirano nezvizvarwa zvezimbabwe muno munyika vakunotsvaga mawirirano nevekunze ndibabai anoenda kunotsvaga uchamwari kunze asingawirirani nevana vake mumba make
asika ivo vezeki tichitaura navo Dr. Makoni vari kuti vakazvimirira nekudaro vanenge vasingadi kuti imi vemapato mupindire panyaya idzodzo dzekuti vanotora ani kuti aite basa
vanofanira kuziva kuti gakava rekutanga nderekuti hatitambiri kuti vezeki vakazvimirira vega nendaa yekuti nhoroondo yavo kudzoka kumasure kwese nyange zvavari kuita pari zvino zviri kuratidza kuti havana kuzvimirira vega vari kurayirwa zvekuitwa nebato riri kutonga.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusiledon vari nhengo yecod Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nhengo yeparamende yemDCT inoti pane umbowo unoratidza kuti bato rezanupf rakapinza motokari nezvimwe zvekushandisa musarudzo zvinokosha mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora risina kubhadhara mitero. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumiririri wechitungwiza North Munational Assembly vaGodfrey Sithole vemDCT vati nyika inganzi iri kushaya mari sei kana paine vamwe vari kupinza zvinhu munyika vasiri kubhadhara mitero yejuti vakaita sebato reZANU-PF.
They are campaign materials specifically for ZANU-PF. I'm talking about vehicles, I'm talking about t-shirts, and they are not saying anything to Zimra.
Vasitole vabvunza mubvunzo uyu pamusangano waitwa neZimra nenhengo dzeparamende uye vati mubvunzo wavo wabva pakuti vakaudzwa nevamwe vashandi veZimra kuti motokari dzekushandiswa pasarudzo dzakatengwa neZANU-PF hadzina kubhadhara mutero wejuti.
Zveshuwa vanga vane zvinyito zvekuti havasi kukwanisa kubata matagetsi avo nekuti kuri kuya maorders anobva kuvakuru vehurumende vanova veZANU-PF vachiti regalia mamaterials nemotokari dziri kuya dzisabhadhariswe juti uye hadzimire kana mutsetse pabhodha dzinongopinzwa dzakadaro.
Asi mukuru weZimra amai Faith Mazani vati vasingati zvavo kutaura nezvemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachifungira kuti pane zvinhu zvakapinda munyika zvisina kubhadhara mitero vakasununguka kuenda neumbowo kumahofisi avo.
Isusu hatibvumidze zvinhu zvisina kupinda zvisina kubhadhara mutemo. Asi pane zvikumbiro zvinoitwa zvekuti mutero unobhadharwa kana zvinhu zvapinda, tova nemapepa. Kana muine zvinhu zvamunenge maona zvamunofunga kuti hazvina kubhadhara, munotofanira kutanga matibvunza kuti makazvifambisa sei, muine specific information. Nekuti zvizhinji zvinenge zvine mapepa ari kutsigira. Handisi kutaura nezvemapati kana kuti zvei, asi maperception iwayo anokuda nezvimwe zvezvinhu zvekuti panenge pane mapepa ari kubva kuhurumende ari kutaura kuti izvi zvinopinda sei, kana zvikumbiro zvekuti mutero uzobhadharwa zvinhu zvapinda.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vapo Mangwana vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatevedza zvose zvinodiwa neZimra nemutemo parakatenga motikari dzaro. Amai Mazani vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzibhadharewo mitero pamwe nekubatsira Zimra kuita basa rayo kuti nyika iwane mari yekuitisa mabasa ebudiriro.
And imimi as maparlamentarians ndimi munotipa mutemo, saka tiri kuuya kwamuri kuti chitibatsirai to enforce those. But zvimwe zvatinozoona ndezvekuti dzimwe dzenguva pamwe tinotoona vamwe venyu vauya kuzochema chema kuti kwana nhingi dai mavaregererawo ava vakadai, asi mutemo uchiti ngatibati teki.
Sachigaro webhod reZimra amai Wiliabo Nyongwe vati ongororo yavakaita yakaratidza uori unotyisa uye ndosaka pakadzingwa vanhu mabasa. Vatiwo vakavandudza mashandiro avo uye vari kutenga mishina mitsva nekutora nzira dzinopedza uori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vakapinda zvine chisimba pachikoro chemuNairobi neZuro ndokutora vanasikana vavo vachipomera vakuru vepachikoro cheMoi Girls High mhosva yekutadza kuchengetedza vana vavo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti pane vanasikana vatatu vakabatwa chibharo nemusi wechishanu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatanga zvakare kutuka masangano enhau vachiti haasi kubata zvakanaka mudzimai wavo Melania, vachiti paanga ari muchipatara mwedzi wapera vaipota vachinyora zvisizvo. VaTrump vashandisa Twitter mukuburitsa mashoko aya. Dunhu reMDCT USA iro rinotsigira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano waro mukuru kuColumbus, Ohio kuno kuAmerica nemusi wemugovera. Sachigaro weMDC USA inotsigira vaChamisa vazvidzai ruzvidzo vanoti vari kutarisira vanhu vakawanda kubva kumativi mana emuAmerica avo vachange vachizeya zvingaitwe neprovhinsi iyi mukubatsira munyaya dzesarudzo kumusha. Tanunuka wande weStudio 7 abata varuzvidzo kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Musangano watinawo kuno kuColumbus, Ohio ndewe MDCT inotungamirirwa navaAdvocate Chamisa.
Musangano wacho unotarisa chii?
Musangano uyu uri kuunganidza vanhu veMDC vari munharaunda yeColumbus, Ohio. Vevamwe vachauya vachibva mune mamwe mastates ari muno muUnited States of America.
Musangano uyu munofunga uchaita kwengu yakadini?
Musangano wedu it's a one day meeting. Tiri kuvhura na12 zvizopedza kuma8 PM.
Munotarisira vanhu vakawanda sei?
We are expecting at least 100 to 150 people.
Vari muno muAmerica?
Vangu vari muno muAmerica.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti tive tinoitawo our physical meeting isusu mamembers emusangano, uyezve we are trying to have a fundraising exercise yatichaita tichitraya kutiona kuti tingaite fundraise for our party back home.
Saka muri kushanda nevamwe vari kumusha here kana kuti izvi munonge dhanyu muri mega?
Izvi tiri kuita tiri tega kuno kuAmerica, asi vari kumusha vari kuzviziva takavadzivisa kuti tine activity yakadai yatiri kuita.
Musangano uyu uchaitwa rini uye uchaitwa kupi?
Musangano uyu uri kuitwa musi weSaturday iri kuteera ineyi, musi wa9 June. Tichasangana inonzi Milo Grogan Community Center, address yacho it's 862 East 2nd Avenue, Columbus, munomo Ohio.
Vanhu vanouya kumusangano uyu vanongova vanhu vebato reMDCT inotungamirwa navaChamisa here kana kuti muri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye?
Tiri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye, because we are going to discuss and we are going to share ideas with other Zimbabweans. So the meeting is open to every Zimbabweans and friends of Zimbabweans.
Zvimwe zvamunotarisira kuita pamusangano uyu zvakaita sezvipi?
Tichaita launch our MDCT USA website. We are expecting to launch it on the same day. And tichaita meeting yedu ye provincial executive.
Makambo idzawe rekushedza vamwe vari kuivira amaya tokuzani kupi?
We tried our best, because we said we are open to all members of all Zimbabwean community. Vanokwanisa kuti join. Ndinangoti pane vamwe vanga vachishandira vadeni moyo vakati join over vatiri kushanda nawo.
Saka pana vamwe vakuru vatinotarisira kuuya?
Hapana wataka invite from Zimbabwe, because I know kuti Zimbabwe zvinezvi vanhu vari mubishi and vari busy kugadzirira maelection strategy. Kana paine vanenge vachida kuziva nezvemeeting yedu, vanokwanisa kundifonera panumber 614-622-0427.
Avo vanga vari sachigaro MDC USA inotsigira vanosonchamisa vazvidzairo zvidzo vachitaura vari kuOhio muno muAmerica. Natanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vakawanda vari kuzeya kuti mapato makuru ezanupf nemdc inotungamirwa Nelson Chamisa nderipi bato richawana zvigaro zvakawanda mumatunhu eBulawayo neMatabeleland. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaBattle Tambo vanoti matunhu eBulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South ane nhoroondo yekuvhotera mapato anopikisa kubva muna 1980, apo matunhu aya aivhotera bato reZapu raitungamirwa nemushakabvu Joshua Ngomo. Pakaitwa mubatanidzwa pakati peZapu neZANU-PF mushure mechibvumirano cheUnity Accord muna 1987, vatambo vanoti matunhu aya akanga ave kuvhotera ZANU-PF, asi vanotiwo nekuda kwekutsutsumwa pamusoro penyaya yegukura hundi vanhu vakawanda mumatunhu aya vaisavhota.
Mushure mekusainirana pasi kwechibvumirano cheUnity Accord cha1987, election yakazotevera ya1990 kunosvika mugore ra2000 vanhu vangovhotera bato reZANU-PF, nekuti pamwe pane mubatanidzwa pakati peZANU-PF Zapu neZANU-PF. Asi chatakaona chimwe ndechekuti kubva mumaelection ya1990 kunobata election ya2000, vazhinji vevanhu vematebereni vakasvachavhoti pachavo, patingati nechirungu inganzi vhota apapi. Izvi zvanga zvakonzereswa nekuti vazhinji vanga chauni chavanovhotera nekuchiti vanga vari vanhu vanga vagara vachitsutsumwa zvikurusa nezvanhu zvaitika. Izvo tingati hondo yegukura hundi yakaburayisa vanhu vazhinjisa zvikurusa, saka vanhu vanga vasingachaoni pachine chinangwa chekuti vanga vavhotera.
Vatambo vanoti mushure mekuvambwa kwebato rinopikisa reMDC, hazvishamise kuti matunhu aya akavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore ra2000. Asi vanoti kupatsanuka kwakazoita bato iri mumakore aitevera kwakapamukana kubato reZANU-PF, vachitiwo nekuda kwemakakatano aripo pari zvino pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe, avo vari kutungamira rumwe bato reMDC, vanoona bato reZANU-PF richiwedzera zvigaro zvari nazvo mumatunhu aya pari zvino mudare reparamende.
Izvozvo zvingapesera zvaomesera bato reMDC Alliance rokutungamirwa navachamisa kuti rigokwanisa kuzovatora zvakare matsitsa. Zvikurusa takatarira nyaya yekuti ZANU-PF yezvino irikuratidza kuti ndobato rine mari zhinjisa pamaelections atirikupinda a2018 muprovinsi akaita seyeMatabeleland North. Ndinoona kunge bato reZANU-PF ringakwanisa kuti ringowedzera matsitsa ariinaro ari 7 kwaiko zvino, ringapesera rakwanisa kusvikirana matsitsa kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato reZANU-PF. Zvikurusa nekuti iro ndoda rine mari zhinjisa iko zvino, zvakare vari kuenda hurungwa huzhinjisa hwekuti asikuti vari kusimudzira pfunduso yevanhu, zvikurusa vachitaura nyaya yavo yeindigenization.
Nyanzvi muzvidzidzo zvekutongwa kwematunhu vaVincent Chakunda vanotiwo maonero avo ndeyekuti MDCT yavachamisa nemubatanidzwa wayo weMDC Alliance ichakwanisa kuwana zverutsigiro rwakakura kunyanya mudunhu reBulawayo, kuchitariswa kuti vachamisa vari kufarirwa nekuda kwezera ravo.
Somuono wangu ndingangoti Bulawayo constituency handi inyanyi kuona ZANU-PF ichigona kuita comeback kubva kwainga iri ichihwina nomutsindo.
Dunhu reBulawayo rine zvigaro 11 zvedare reparamende nezvigaro 6 zvedare resenate. ukuodu nuremateveland north, rine zugaro makumi matatu zedarele paramende, kweta zugaro zitana tu zedarele senate, zinowe zumweche tezu, nedu nuremateveland south. Paris zinobatore zano PF, rine zugaro zakanyanyo wanda mdu nuremateveland south, umoraka tora zugaro zose. Muongorori wezo matongero wenyika, achidzidzisa University of Pretoria, South Africa, vachikanai masia, vanoti pamatunhu matatu emateveland, dunhu remateveland south, ndiro rinonyanyonetsa, kuziva kuti nderipi bato ringakunda mudunhu iri.
Kubva 1980 kuma elections maviri chete ya 1980 na 1985 ndo atingati party imwe chete yakakunda mumateveland south makore ema elections achiteverana iri zapo asi kubva ipapo imwe neimwe election inotevera iri kuwiniwa ne party yakasiyana neinenge yambohwina pekutanga. Naizozo zvinotiremei kuti tione kuti muna 2018 mnenge makamira sei.
Vamasiya vanoti kunze kwenhoroondo yekuti matunhu akasiyana siyana anowanzovhotera bato ripi, kune zvimwe zviripo zvakakosha zvichabatsirawo kuburitsa kuti nderipi bato richakunda musarudzo idzi. Vanoti chimwe chezvinhu izvi ndechekuti sarudzo idzi dzichavedze kutanga dzichaitwa vaRobert Mugabe naMushakabvu Morgan Tsvangirai vasimo mudariro. Vachakunda vanoti munhu anoonekwa saiye chaiye achagona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika ndeimwewo nyaya yakakosha zvikuru mukuvhota kwevanhu.
Ndinoona sokuti vanhu vose vari kumusha included vavawo nomuono weekonomi. So iko zvino ukaenda kumusha kuti uvatsanangure nebari rezvehondo, kwava nemagenerations matsva mamwe anozvikoshesa hongu, but achinyanya kutsigira kuti tinyanyo kurya muhondo yedu yatakarwa, tinofanirwa kunge tine ikonomi yakasimba. Saka ndoona sokuti gore rinoratava 2018 maelections edu achavhotwa zvikuru sei vanhu vakatarisana neikonomi.
Vamwewo vanoti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye kuti sarudzo idzi dzichaitwa nenzira inoonekwa seyakanaka uye yakachena here kuchabatsirawo kuburitsa kuti ndiani achakunda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Musakanganwa kuteerera mangwana apo tichaenda kuMashonaland Central. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo naMichael Kariati achitaura nezvemaWarriors ari kupinda munhandare iko zvino.
Kwasara nguva shoma kuti chikwata cheMaWarriors chipinde munhandare yenyu Peter Mokaba Stadium chichirwira kupinda mufinari yeCOSAFA Cup apo vari kusangana neLesotho mumutambo uri kutarisirwa kuunganidza chaunga munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Zimbabwe iri kutarisira kupunzira pasi Lesotho pamwe nekupinda mufinari umo, iri kutarisira zvekare kunyora imwe peji munhoroondo yemakundano aya. Pakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Zimbabwe yakarohwa 2-0 muna mbudzi ya-2017, asi uyu waive mutambo wekuedzana masimba uyezve uyo Zimbabwe yaishandisa kuongorora vatambi vatsva vaive vabva kuUnited Kingdom. Asi zvikwata izvi zvasangana mumitambo gumi nemupfumbamwe, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemina, Lesotho ichikunda mutambo mumwe chete chete. Asi mumwe muteveri wechikwata cheZimbabwe asi ari nhengo yeWarriors fan club, vaMishek Chisale vayambira maWarriors kuti vasapinde munhandare vachifunga kuti vakatokunda kare. Zvikwata izvi zvakasangana zvekare musemifinari yegore rapera, maWarriors ndokukunda 4-3 mumutambo waive wakaoma zvikuru. Zimbabwe iri mumasemifinari aya mushure mekurova Botswana nemapenareti panguva iyo Lesotho yakasvika pachinhano ichi yarova Swaziland 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
kuhisika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Chana njani ntoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 ngonhlangula 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, ngihambile number 2 kamanda Mine Disaster Memorial Site namhlanje. Ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana sewange siyakhumbula nami kala ile department ye wange courier company ilungisile hlelo lakade libanenge lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa namhla eKamandana Memorial Site eWange zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane ngonhlangula ngomnyaka ka-1972. Ingcosana yabasekeli bezanu PF batshengisele eHarare lamhlanje. Bebebalutshona kakhulu nxa kuqathaniswa lokutshengisela kwe-MDC Alliance izolo. Siza ubuya ke kulolo daba kodwa kudaba lethu olwakuqala. Owesifazana oyedwa oveze isifiso sokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende kubandla le-People's Democratic Party usenqobe kukhetho lwama-primary ngemva kokuba ethwaliswe nzima efuqwa ukuthi engameli leli bandla kukhetho. Kubika uBatabile Masuku.
Emzini wePhumula constituency bebebabili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla le-PDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale lephalamende, umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni. Umgcini sihlalo webandla le-PDP kobulawayo umnumzana Michael Gora uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga lephalamende uMhlanga.
The total number of votes is that umama uMahlangu ubele 119, ubaba uMhlanga uphumele 2 votes, spoiled ballots sibele 1. Njengebandla le-PDP thina siyakuqakathekisa kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Siyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics, zonke izikhundla zepolitics. Yiko-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzathiwa kule PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi. Sizafaka njalo omama lamayuthi labo bathole ilokhu zemihlandla labo khonapho.
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolu beluvumela abalandeli bebandla le-PDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Sile Phumula, soyiphumula ibe labantu ababili akade befuna ukukhontesta, akade befuna ukuncedisa khona ngale ubaba u-Albert Mhlanga nomama Sichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iparty igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumelana banikeza i-date ukuthi kungcono kube lama-primary elections mhlaka-3. So ama-candidates wonke were advised about this primary election. Kube lama-primary elections kuvote abantu ama-members awe-PDP abakuma-structures e-PDP bawavotileyo.
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ebubi unkosikazi Abigail Mpambi uthi uthwaliswe amagabha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwamaprimary.
Unzima sibili sibonile ukunzima sibonile ama temperatures wonke sibonile I violence here and there but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama stakeholders. Ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu ezintanda ukuthi ngibasole kakhulu mase nje kangena ku ground lami sengizibonela ngama organizations lawa amela omama. I'm just comparing ukuthi emathebeleni North ku MDC Alliance I was the only woman in mina at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje basone ngaphandle kwama WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kuthi ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela beloke bebangumsindo kungakhanye lokuthi bayenzani kathesi kunje maso kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics how many women abacomplainayo how many abalimeleyo how many abanje.
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ibandla limxwayise ukuthi engakhulumile intathela izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa lamhlanje eKamandana Memorial Site eWange. Zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane 427 ezabhubha zisemba emgodini kulindawo mhlaka 6 ngoNhlangula 1972. Usuku lolu lunanzwa minyaka yonke njalo namhlabe kule mithandazo yokukhumbula ababhubhayo kanye lemidlalo etshiyeneyo yokuthuthukisa isikhwama sokusiza imuli ezasalayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Shadrack Kativu. Obekulumbuthano olilunga lebandla lezombusazwe eleZimbabwe Partnership of Prosperity.
Hayi, ngihambile number 2 eKamanda Mama in Disaster Memorial Site. Namhlanje ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana seWange. Siyakhumbula nami nokukhala ngile estate department yeWange Courier Company ilungisile hlelo lakade libaningi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo. Bekukuhle kakhulu sibe kade baningi. Abena uma groups achilo lapho vule indlela ba local group from Wange was providing entertainment amapolisa ekoliari abandle eze ekholo la committee of youth bekhona angesini bekhona la ngeliga entertainment ade kuku
wina okwade kumqoka lamhla njalo bebekhona yena amabandle ezombusasa
bebu labakhulu be party yezalo PF. Ngathi kusuke kwa ikuba ngathi ngani ngani very solo ngoba i recognition of other political parties was not done kusuke kwaba ngani into yezantsi ngoba kunabakhulu bezantsi PF athe iphisana bobodwa kodwa kubuye sethekini kwa umkhulu wama veteran uthwa Mthemalanda usithi uthunywe yena ngu president umntakwa. So ibo kusuke ngathi kwaba ne solo ukuthi hayi into enjengaleyi akumelanga isuke ibe ngani into ye party yebandla ezasiyakwazi ibandla libusa kwakathizi kodwa siyana phela isibilo abantu bonke bayakhala ungakhonzelela labantu abayangu-427 ababhubhayo abasukeande basuke emanawi basuka e-South Africa basuke e-Namibia nje abantu bonke abasebenza emayini ngasiwo bezanu p f. So yikongalo kusuke kwakani kwalahleka picha hayi kumele kuhlolishe nabanye amabandla ngoba any government that is going to come into power kutho ukuthi nxa into lelo bengasngakhulu kuyenzakali ngezanu p f bazayi-abandola yethu kuyinto kumele ibe yinto yethu sonke eZimbabwe sonke wanje sonke Africa jikelele.
Kodwa umama ubunjani? Bezikhona yini izihlobo abafelwakazi labanye?
Yes, izihlobo zibuyile abantwana abafelwakazi kade bekhona. Ubungo it was touching kakhulu khulu especially kule ngoba ihlaselwe abantwana bevula indlela theatre production. If you remember during the apartheid era itarushatshela kudrama ikobodrama ikausarafila uthi sithwele kanzima. Ya ngike ngabona obaba bade kade ngihlezi phakathi kwabo obaba abanye sebegeleza iyembezi ngesikhathi futhi sokufaka kwabaluka khonaphaka kushrine. Ya it was a touching moment kwakungakho lula sihlele sebekhuluma ngayabo ukuthi kwasuka kwahamba njani bazaba bazokho indlela ukuthi babakuze kwehlula ngoba i-technology khona kathesi esefide ekhona yayingikho ngaleso sikhathi ukuthi kungxeke ngabe ngaleso sikhathi kwakukhona ngalo kwasizakala abanye bantu bakwanisa ukuthi basize ukuthi baphume besaphila.
Lo ngumnumzana Shadrack Kativu oyebandla leZimbabwe Partnership of Prosperity. Sixoxe laye esewange. Tiyani indlebe kuhlelo luka half past six ekuseni kusasa. Kona lo msakazo lapho umnumzana Kativu azachasisa ngomkhankaso wakhe wokumela iwange Central edalele ePhalamende.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Balutshona kakhulu abasekeli bezano PF abaphatheke ekutshengiseleni kwaleli bandla eHarare lamhlanje nxa kuqathaniswa labasekeli beMDC Alliance abatshengisele izolo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kutshengisela bekujonge ukusekela inkuthazo yokuthi ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli amalunga edayele ePhalamende kanye lamakhansile ombuso ezabelo olwenziwa langalinye mhlaka 30 Ntulikazi. Bekungaqondakali ukuba umkhosi lo uzaqhubeka ngayiphi indlela okugcine kusenza inkokheli ziguqule indlela yohambo ezitaladeni ebezidwejiwe ukuthi kuzofolwa kuzo kungenwa enzikini yedolobho leHarare kodwa kugcine kungenjalo. Sebefolela emaphethelweni edolobho kuphela babuyela eRobert Mugabe Square. Ekhuluma kulombuthano iningi labo okukade kungabasha bezanu PF umnumzana Pupraito Galrepi wazise ukuba bazimisele ukunqoba echaza ukutshengisela komanyano we-MDC Alliance wayizolo njengomsindo nje wabantu abesaba ukunqotshwa.
Vanobhiliva nokuvundusira nokurova vamwe vamunangagwa vanoti kwete isu tinoda unyararo tinoda a peaceful election. Chinonyanya kuti vanhu vaite noise
abakholwa ngokwethuselana langodlakela. Umnangagwa uthi hachi sina sifuna ukhetho olulokuthula okwenza abantu bathethise izeki ikomishi ezimelo yodwa kutshengisa ukuthi bayabe sebehluleke umsebenzi wabo. Kwiminyaka emihlanu edluleyo abazange bekhulume ngezeki kumbe ukukhuluma ngoqondiswa kwemithetho yokhetho. Babekholisa ukudla imali yePhalamende bebekuhulumende iminyaka edluleyo bathe sebehlezi kuhle bakhohlwa ukuba basebenzela abantu.
Abaphume ukuzophatha lokhu kufona bebebalutshwane kakhulu kuzikhanyela ukuthi ababuyileyo labo akade bezifunela izembatho zebandla leli hathi obekukhulunywa inkokheli yabatsha. omunye wabakade bekhanya becasulwe ukungatholi izembatho zevandla umnumzana Peter Mpofu.
Yaye kwa ukuthi anisola ama t-shirt tingaenda ose kuti sina ama t-shirt zakaita vamwe izvo. Tola kuti kungwete kese
abanye abasha akade besembuthaneni lo bebekhanya bejabulile befit ibandla labo lezan PF lizanqoba umanyano we-MDC Alliance okhekelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Omunye wabatsho lokho ngumnumzana Onias Phiri isakamuzi semabhuku.
Kudara tikatarisa kuti maweeks apfuura vachamisa vaiti maelections akaitwa nhasi anorakasha vamunanga
singabuyele muva uchamisa wati yena nxa ukhetho lungenziwa namhlanje uzabhuqa umnangagwa kodwa khathesi ngenxa yokuthi ilanga lokhetho selibizele sesimuzwa esekhuluma ngokwama-reforms usesesaba wathi yena uzakupha umnangagwa umne wabo ole-18 years nxa engadliwa kukhetho ngumnangagwa thina sithi ukhetho kalwenziwe nxa engafuni indaba yakhe ingaphi i-1.8 million ayiphiwa ngukhulumeni ngasitshele aphume egcekeni ukuba wayisangabi usejombile asihambe kukhetho siyevotela umnangagwa.
Kusenjalo umkhokheli wabasha kubandla le-ZANU-PF esigabeni seHarare umnumzana Gordon Gomwe ukhuthaze abasha ukuba bazimisele ukumelana nodlakela esithi balakho ukuphindisela kuphindwe kabili uma bengaqalwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Lokhu kufola bekujonge ukuveza usekelo lwebandla le-ZANU-PF ekuqhutshweni kokhetho ngokuthula olungeladlakela besekela inkuthazo kamongameli Mnangagwa lapho esazisa ukuthi ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga ezayo kaNtulikazi mhla ka 30. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiuGibson Pepe.
Livetalk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe olwe Diaspora Forum sikhangela ngemikhankaso eqhubekayo kulungiselelwa ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sevuselele impi yakhe lentathelizindaba ezethesa umlando okungethuli indaba ezinhle ngomkakhe unkosikazi Melania Trump. Umanyano wamazwe ase-Europe o-European Union uthi kusukela ngenyanga ezayo uza kwengeza imithelo empahleni zeMelika ezingena kulawo mazwe ngoba iMelika layo ikhweze imithelo yensimbi ye-aluminium evela emazweni akulumanyano. Lamhlanje kudaba lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mihlakayifani Ndabambi Ndlovu obevakatshele eMelika kodwa ohlala eHarare.
Kulomahluko omkhulu Chris, kulomahluko omkhulu sibili entweni zonke. Akula lapho engingaqala khona, usukele emgwaqweni, imigwaqo yakho niyamangalisa. Ukhangele le technology, ukhangele izimoto, ukhangele langendlela nje umuntu okumele aziphathe ngayo nxa esesigabeni. Kudala umahluko omkhulu sibili nxa uqathanisa ngalezi lamazwe omabili.
Okokuthi kuyini singathi thina sifundo bani osibonayo nxa ufika eMelika ubona konke umahluko lo owubonayo ongawuthatha asithi uphiwe ithuba lokuthi uguqule ilizwe leZimbabwe usebenzi sokubonileyo kuyini kakhulu ongakuthatha?
Lapha ngingathatha ukuthi abantu laba kukhanyakala ngabantu abenza ukuzimisela ngelizwe labo bayalithanda. Belithanda baba lenhlelo abatshengisa ukuthi balazo. Ngoba ungakhanyela bakhanyakala nxa besenza into zabo ngabantu abenza belombono owakusasa. Nxa kuvula umgwaqo benza imigwaqo emikhulu. Nxa besakha izakhiwo zabo zinkulu. Le mthetho yabo iba yimthetho liyana enzima. Kodwa yenza ukubana impilo yakho uyihlale kuhle. Kungela zinto ezingakuwela ngoba ulandela lowo mthetho.
Abaningi abaqala ukufika edolobheni le-Washington DC bathi bamangaliswa ukuhlanzeka kwalo. Wena ukubone njani?
I-Washington DC ungamangala. Okokuqala uboni inhlabathi, awuboni tshani, awuboni phepha. Abantu bakhona batshengisa ukuthi ukuhlanzeka khona kodwa kukuye yena umuntu. Kungabi kusigaba esiyiso esibathungamelayo ukuthi kabaziphathe njani. Kukhangala nje sokuyini ngabantu ababili. Umuntu lo mansempala wabo kuthi ukuthi bahlangene kutheni baziqonqosele ukuzihlanzeka kwelizwe.
Kanti ke ekhaya ungathi kuyini okwenza ukuthi abantu babe lobuchapho obungaka?
Abantu bakithi abanye bethu nje ukuthi imithetho eyiyo ekwenza ukubana kwenqatshelwe ukulahla amaphepha ayikho eyiyenza umuntu aze aziphathe kangaka. Uyazi ukubana lanxa elahlile akula muntu kumbe umthetho ozamlandela. Kulezi nsuku ezikhona sebengani bake bazama ukukhuluma ngakho ngoba izibi bese zibangela imikhuhlane njengoba bese silabo cholera. Kodwa ke uMansempala yena kade ngabi lenhlelo evinhle ezenza umuntu enqabele ukulahla iphepha.
Bona abanye abadabuka eZimbabwe oke wahlangana labo ubona ungani baphila kahle yini, baphi impilo yabo ngathi impilo ongayikhwabitha lawe?
Kakhulu, kakhulu. Umuntu wakho nanxa umbona, ijwabu lakhe lona lodwa litshengisa ukuthi udla kahle, ulala kahle, uphila kahle lengqondweni yakhe. Lalapha lala khona, lalapha imota ahamba ngayo, konke kutshengisa nje ukuthi umuntu ulenhlala kahle. Akulanto engatshengisa ukubana umuntu wakho uthwele nzima. Uphila nje njengaye umuntu wala, okutshengisa ukubana abantu bakhona bahlezi kuhle kuleli lizwe.
Manje nxa wena ukhangela ubona ngani ilizwe leZimbabwe likusibanga esinganani ukuthi lize lifinyelele lapho osokule lizwe linjengemelini?
Okwesikhathi kunzima sibulukuthi ngingatsho, kodwa kasikho khatshana ngoba thina izakhiwo zakithi zivele zinhle ngeziqinileyo. Kudingakala nje kuphela imithetho ebopha umuntu nxa kuyisijeziso sokubana ungalahla iphepha akube nje kungaba nje. Kukhanyakala lathi sasikho khatshana sibili, kodwa ungakhangela ngezinto zonke nje nxa uhlanganisa konke okudala isizwe esihle, hayi sisesekhatshana kakhulu sibili, akusikho eduze, sikhatshana kakhulu.
Umnumzana Mihla Kayifani Ndabambi Ndlovu isizalwane seZimbabwe ebesethekelele ngapha eMelika, obekukhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhonapha eWashington. Yebo, sesifikile isikhathi sokhetho. Njengoba abanengi nje liyakwazi ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo umemezele ukubana ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Lamhlanje sikhangela ukuthi esigabeni sakoBulawayo bavame ukuvota ngayiphi indlela abantu, kubika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iqale ukuqhuba ukhetho olugoqela wonke umuntu olungela bandlululo ngomnyaka ka-1980. Lobanje lolukhetho abanye bathi lwalulobuqili obabuqhutshwa nguhulumende weBritain encedisana lebandla leZanu ngoba bengajabuleli inkokheli yebandla leZaphu. Umuyi uJoshua Nkomo ngoba ibutho lakhe lalibhuqe abamhlophe kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko. Ingcitshi zembali zithi lokhu kwadala ukuba ukhetho lungabisobala ngoba yonke into yayisezandleni zabamhlophe. Ngemva kwalokho ukhetho bese luqhutshwa nguhulumende webandla leZanu njalo ngesinye isikhathi obengumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe wachaza ukuba ulendlela ezimbalwa zokuqila ukhetho. ibandla elibusayo liqhube ukhetho kanjalo kwaze kwathi ngomnyaka ka-2000 labhekana lebandla elaphikisa kwavuma amadoda ele MDC ebikhokhelwa ngumuyi umnumzana Tswangirai odobhadobhe izihlalo okwethusa lebandla elibusayo loba nje engabusanga. Umnumzana Dumisani Mpofu uchaza ukhetho lweZimbabwe lwakuqala luka-1980 ethi lwaba lenkethabe chabi. Ethi kukhetho oluzayo uma ukhetho lungaqhutshwa kungela buqili ibandla leZanu lilakho ukudliwa 2000.
Ukhetho luka-80 lwahlupha kakhulu ngoba lwaba regional, ama regions aba ngama constituency ba allocate ama seats based on that. As a result kwagcina sokuphuma engani iZapu support eMatebeleland kuphela, iZanu support eMashonaland kuphela. Hence we always suspect ukuthi kwaba lokuyi manipulation to portray iZapu as a minority party and iZanu as a majority party. Kungakhathaza nxa kungaba i-fair game njengomna wake hambe ekhuluma sithi kule free and fair election ezabakhona, hayi uzadliwa. Ama indications atshengisa one abantu bakhe abayimpozayo labafakileyo after ikhulu iningi labo badliwe nje ema-south badliwe bonke. Two ama-numbers abantu abaphathikate kuma-primary elections lesazokwenza ngo-2013 aphansi okutshengisa ukuthi bangadliwa.
Kusenjalo ngo-2000 ibandla leZanu belidliwa kabuhlungu kobulawayo. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende lakumakhansila, kodwa ibandla elibusayo beliqalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zihlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kwezokhetho besekela ibandla elibusayo. Ohlaziya ngezepolitiki umnumzana Efincube uchaza ukunqoba kwebandla le-MDC kobulawayo.
Kobulawayo njengamadolobha wonke vele kuhlala kubamba yona i-MDC kusuka ngo-2000. Kube sokusitha emakhaya bekugxile kakhulu iZanu PF ngaphandle kwaseMatabeleland lapho i-MDC ebikhona futhi. Amasithi i-MDC edolobheni biwina wonke kobulawayo, wonke ngokuphelela kwayo. Kusaqalisa esesengu-7 ezaba ngo-13, 12, 13 lokhu wawina wonke lakhathesi wabambe wonke amasithi angkhona.
Inani labesifazana abangena kwezombusazwe kobulawayo liphansi kakhulu lokhe ilizwe lathatha uzibuse ngoba isikhathi esinenyi kuba lobudlwangudlwangu okucina kudala ukuba ngemva kokulotshwa kwesisekelo esitsha sombuso kwaba lomthetho othi akube lezihlalo ezingamachumi ayisithupha ezigcinelwa abesifazana edale eziphiwa amabandla ayabe enelise ukuthola izihlalo edale. Unkosikazi Mathibenga uthi lonyaka bakhangelele ukuba lenani eliphezulu labesifazana edale loba nje impumela yama primary elections isithe yaqhutshwa.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokulwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi epartini kuyabe kulokusukuluzana lokundwangundwa ngokuthize. So omama izinto zenoyisi ngabazibuza.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu kobulawayo loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa.
Siyabonga kwanele mthakazo omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.